Tinoti Zimbabwe neTanzania inyika dzagara dzine ukama hwakasimba, ukama hunodzokera kumashure shure kunguva yatairwira kuzvitonga kuzere, kunguva yaNyerere vachiri president weTanzania. Tanzania is one of the countries yakabatsira Zimbabwe zvakanyanya pahondo yedu yekuzvitonga kuzere. Saka ukama ihwohwo hwakasimba ende hunoda kuti hurambe huchichengetedzwa zvakanaka.
KuTanzania takaona pakapinda mutungamiri wenyika variko vaJohn Magufuli kwakaitwa shanduko dzakati wandei. Pane here zvidzidzo zvinganodzidzwawo kubva pavari navamunangagwa?
Vamunangagwa vanokwanisa kudzidza zvakawanda kwazvo kubva kushanduko yakaitikawo kuTanzania. I think unoziva pasati pavo yava Magufuri zvapaiva navo kikete. Pati yao ya CCM, chama cha mapinduzi kuTanzania ikoko, yanga isingachanyanyofarirwawo ne wakawanda wazhinji wemuTanzania. Pakao ya waMagufuri wakakwanisa kurivaiva kana kuti kudzorera ruvimbo mukati mechama cha mapinduzi neutungamiri hwavo. Chingadzidza waMunangagwa ndechekuti waMagufuri pawakapinda vaitaura uye vachiita mabasa aionekwa.
Mazuva esarudzo dzemutungamiri wenyika ndiwaya swedera. Zvichiri kuvabvumidza here kufamba-famba vachibuda-buda kunze uko tatarisana nesarudzo kudai?
Ndingati vaMunangagwa vane kutaura kwavo kwavanoita kuti kunyangwe sarudzo dziripo asi vacharamba vachiitazve zvekushandira nyika kuona kuti maprograms enyika ari kufamba zvakanaka. Saka neimwe nzira iyoyo inzirazve yavaMunangagwa yekutoita campaign yavo yepresidential election, kufamba kwavanenge vachiita ikoko